ndonjongere rinoona vamwe vedu vatinosevenza navo vakasungwa saka taremekera chikafu zvisineiwo tasvika ikoko tava kubuda mapurisa ava nezvava vachindidana vachinditi ndipinde muofisi navo tapinda muofisi navo vabva vataurira mumwe ananga ndinayo kuti aende ndava yekuti vanga vada kundibvunza maringe nezvestay away yadaitwa nezuro ivo mutsanangudzo dzavo vari kuti vhundisi mavariri nemi tadhamuka isu tiri kukurudzira vanhu kuti vange vachisumuka zvine huturu vakanangana nehurumende uyezve nekushoropodza hurumende pakani vangwari toda kundibvunza kuti donzirei muchairo chairo mherei nezvatiri kuita semacitizen
saka imi mavaudza kuti chii pamusoro pemibvunzo iyoyo
vangoda kunyatsokubwisa nekuti kuda kuti tishike pasi nedonzvo redu kana kuti nechinangwa chedu isu tanga vataura no isusu zvatiri kuita tiri kuita tiri macitizen uyezve tichipindirirawo zvekudiwa nemacitizen saka tiri tikudiwa nemacitizen ezvironge tiri pamutemo uyezve ezvironge tichichiita zvine rugare mukati tichaendera mberi tichidaro tichiita endaa yekuti hapana atinenge tatyora mutemo kukuita zvatenge tichiita saka isu tangataura kuti no tiri kuitika ndekuti macitizen vanhu vemuzimbabwe mazimbabwens havachade kumbunyikidzwa vari kuramba kumbunyikidzwa kwavari kuita nehurumende yavamugabe ndosaka vari kumira vachitora matanho avanokwanisa kutora ivo pachezvavo
saka vane mhosva dzavakupomera here kana kuti vakuvimbisai kuti vacharamba vachikuongororai kusvika vapedza zvavari kutsvaga
kokuona kwandaita inyaya yavachaenda nayo vachidzikadzika nayo kumufamba kwatiri kuita asi muzuva ranhasi vamwari ngondibvunzavo kuti no imi munotarisa nekuti zvichazosvika papi